Parisi nezili kufamba zvakanaka chose, patiri kufamba pese tiri kusangana nevagari vemuno muZimbabwe vazhinji vachina varimi, vatengesi vemumusika, kunyangwe nevamwe vabereki vedu vari kutsigira chaizvo chirongwa chatinacho. Hatisati tawana resistance kubva kucommunity, asi tiri kutosarudza munhu wese ari kutsigira zvatiri kuita.
Saka vanhu vanga vachiziva kuti muri kufamba vachiuya kumugwagwa kwamuri?
Vamwe vangu vachiziva, nekuti unoona nekunyangwe mota dziri kudarikawo dzichi kudarika patiri kufamba dzinoridza dzinohuta, vamwe vomira vobva vativezera voti nyayanyi tiri kuiziva, rambai makasinga muchienda kumberi. Saka tiri kuona kuti vabereki vari kuziva, but maybe nenyaya yenetiweki vamwe vabereki vari kutomira vachibvunza kuti inyayei, tovazivisa kuti tiri kuenda kuHarare tichinosangana naminister of finance vamutuli kuti tivaudze nhunha dzedu kuti mari yatiri kupiwa in bond note haikwani, tiri kuda maUS dollars.
Pari zvino muri papi?
Izvozvi tasimuka panonzi paziswa, tiri kuenda kunozorora panonzi paHeadland.
Pane matambudziko kana kuti kunetseka kwamasangana nako here kubva zvamabva kwaMutare?
Kunetseka kwatingange tasangana nako kuchoma zvako, kwekuti vamwe vadzidzisi vatatifamba navo vari kuita mainjuries, vamwe vari kuita mabruises kana kuti mamasoles anoita strained. Saka vamwe vacho tinozombopota tichivati vatitire havo makombo unomira kumberi, asi vazhinji tichinavo. Asi we are impressed with the support iri kubva kucommunity, nokuti even accommodation vamwe vanotibvunza kuti muri kurareti kana maneta, tovaudza kuti tinongorara kana pasango, vamwe vototi offer pekurara.
Ava vanenge vakuvara munoita sei navo?
Pari zvino tine first aid kit yatiri kufamba nayo, yatiri kungovabatsirawo nayo, asi vamwe vacho vari kungoendawo vonozorora, vakazororawo tizosimudzira navo. Tine umwe chete akaenda kwachiri akambopiwa mapenkillers akangobva achemuprogram, takamuti aende kunozorora.
Saka izvi zvavamwe vanokuvara vakawanda here?
Orait, panyaya yeutano tingangoti hedu chinhu, kunyaya yekufamba nenyaya yedisenzi yatiri kufamba fatidhisi normal padisenzi yakadaro, sekuti tanga tisina practice yata takamboita kufamba disenzi yakadaro, but vazhinji vari kuti vakambozorora zvavo vosimuka. As much as you are working, tiri kupa mukana wekuti tikatifambe fambe pakaita haakukahadzika haakuneta, tomupa nguva yekumbozorora tesimudzira.
Pane vamambotsvagawo here muchichema chema nenyaya yeutano kuti vauye vachikubatsirai pane avo vanenge vakuvara?
Sesitataita yesevhiyekesi hatisati tatatsvaga hedu mamedical specialist.
Vadzidzisi vangani vari kufamba nemi?
Pari zvino tine vadzidzisi vanokwana kudarika ivo 40+.
Saka munotarisira kusvika kuHarare rini?
Tirikutarisira kusvika kuHarare musi wa19 December, tichararira kuHeadland. Asi pazvose tiri kuda kufara neutsigiro hwatiri kupiwa nevabereki, mabusiness community, vamwe vari kungoti tikasvikawo vakanzwa nyaya yedu vototipawo zvekudya, vototipawo kana pekurara. Tinofara nerutsigiro hwatiri kupiwa nevabereki.